Dwairi rauya panguwa po vashandi wakatarisana nematambudziko akasiyana siyana. Hongu zvinhu kubva kuuya kwaita inclusive government zvinhu zvambostabilizer. But tasvika pastage yekuti taakuita kunge taakutoregresa. Makambani ari kuvhara akawanda, vashandi vazhinji vari kurasikirwa nemabasa. Nekuti makaona vashandi vari mufomo economy vavashoma zvakanyanyisisa. Saka nazi ndo machallenge makuru aripo, challenge yekushayikwa kwemabasa zvoita kuti vashandi vazhinji vange vari munonformal kana mainformal sector. Saka izvizvo ratiri kucherechedza zvinhu zvisina kunyatsa kumira zvakanaka.
Ko tichitarisawo nyaya yekuendeswa kwehupfumi kuvatema, muri kuona iri kubatsirawo here vashandi?
Pari zvino hatisati taona vashandi vabenefita from employee ownership scheme kuburikidza neindigenization neempowerment. I think nyaya yevashandi nyaya yanga isina kutombobvira yaiswa mundangariro dzevanhu vakagadzira mutemo uyu.
Takatarisawo kudivi revashandi, tinoona kuti masangano ose makuru anomirira vashandi atsemuka nepakati, ZCTU neZFTU. Izvi munoonawo zvichikanganisawo kana kuti kukuwadza vashandi zvakadii?
Zvatonyanyisa kukwadza, zvatoedzera I think situation yevashandi. Nekuti kana vashandi vari divided, tambotaura raunda kati vashandi vacho anyway vari kurepresentwa nemabato esaya vavashomanisa zvakanyanyisiswa. Kakudimburwa dimburwa kwataona kuripo kwatoita kuti voice revashandi ribva ratodereresa zvakanyanyisisa. Saka hachisi chinhu chiri in the interest yemaworkers.